abantu bane urema kana tutarisa bakasiana cyane kune bamwe barenge basinganzwe kune bamwe bakubaone kune bamwe bakutaka gusamba saka kana cyane ni bana bane urema tutara bantu bakasiana cyane ne uwandi wabo takatarisa ziri kwitika mu matongerwa y'inyika pari zino tunaona kuti asi kwese mapato ari kukwanisa kuti anga achiita kutiwana neurema chekutanga vawane information yavanofanira kuwana nenzira dzavanokwanisa kuiverenga nadzo chechipiri dzimwe nzvimbo dzinenge dzingatosvikirike ngativi nevanhu vane mawuche chechitatu ukaenda iwewe usinganzwi kurali kunenge kusina anenge achiita sign language saka tiri kuona kuti vanhu vane urema zvichienderana neurema hwavo vari kusiyiwa kunze kuzvirongwa zvemapato zvematongerwo enyika kazhinji kazhinji kubudikidza nezvino zvandataura izvi
tingati here vemapato ezvematongerwo enyika vari kuita misangano vari kusiya kunze vanhu vane urema nekusaziva kana kuti kushayikwa kwezvikwanisiro
kusaziva handioni kuri chokwadi nekuti tikatarisa vanhu ivavo vanhu vari muparamende vanhu vanogadzira mutemo ndo vakandionzwa national disability committee inotaura izvo kuti vanhu ava vane urema vanofanira kunge vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachikwanisawo kubatisana navamwe saka handingati inini kusaziva uye handifungi kuti kushayika kwezvikwanisiro nekuti pamwe pane zvikwanisiro zvinenge zvichidiwa zvishoma shoma asi nyaya yekuti dzimwe nguva svido chiavo vari mune zvematongerwo enyika chekuita zvinhu zvachona ndiwa chinenge chisipo ndo maonero andinoita inini senyanzvi inoshanda nevanhu vane urema
vanomirirawo vanhu vane urema vati vaitawo here mukana wekuti vange vachisvitsawo zvichemo zvakaita saizvozvo zvatiri kurukura nezvazvo
tingati vanoedza vemasangano vanoedza vanokwira pamusoro pemiti pamusoro pedzimba vachiedza kutiwo dai vemapato ezvematongerwo enyika vavatora zvikuru sei takatarisa kuti haisingori nyaya chete yekuti vanoshambadzirwa zvinhu zvavari kuita vanhu vane urema vanenge vada kutopindawo muzvinzvimbo izvozvo zvekuti vange vachikwanisawo kuva madecision makers asinoona kuti dzimwe nguva vemapondikawo patizi vanenge vachivafaririra panze saka chinoitika ndechekuti ihurukuro yatinofanira kuita sevana vezimbabwe tichionesana kuti zvingafambisiwa sei kuti vanhu vane urema vange vachikwanisawo kupinda mune zvematongerwo enyika vachivawo mamembers of parliament kana kuti makansela kana kuti mamembers esenate kubudikidza nezvavanenge vachikwanisa kupa kupondekawo patimoyo
kwouyawo kuzimbabwe electoral commission munoonawo here vakagadzirirawo kunge vachiwanisa zvikwanisiro kune vanorarama neurema kana kuti vane urema hwakasiyana siyana
mutemo pasection 51 unotsanangura iwo kuti hurumende kubudikidza nezimbabwe electoral commission inofanira kuita kuti mapoling station kunoenda vanhu anga ari accessible kana kuti anga achikwanisa kusvikirika nevanhu vese asi maonero atinoita dzimwe nguva ndeyekuti amwe mapoling station anenge ari kunzvimbo dzisingasvikirike nevanhu vane urema saka tinoona kuti zimbabwe electoral commission nevaridzi venzvimbo idzodzo pane basa rakawanda rinofanira kuitwa chipiri vanhu vasingaoni vakangori vakumbira kuti dai zvanga zvaita kuti vanhu vezimbabwe electoral commission vatsvage dzimwe nzira dzekuti vanhu vasingaoni vavhote mukuvanda uye murunyararo vachifambisawo zvinhu zvakaita kuita trial ballot electoral commission inowanza kuti iyo inenge isina mari asi tinoona kuti kuri kuti panga paine chido mari iyoyo inokwanisa kutsvakwa ikawanikwa zvinhu zvikatofambira mberi nekuti hama dzedu dzekuzambia dzaizvozvaizvo pakuvhotera president vanenge vatori nenzira dzakadaro dzekuti vanhu vane urema vange vachikwanisa kuvhota zvakanaka